Mangwanani akanaka tereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu zvita 18/2019 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Kune avo vane maFacebook, chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vaimbove mutungamiriri weSouth Africa vaThabo Mbeki vanosanganawo nevemakereke muZimbabwe. Sangano rechitungwiza Omnibus Operators Association rinoti kuwanikwa kwemafuta edhiziri mudhorobha kwava kuita nani. Semazuva ose tichanzwa nemameseji enyu amakatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vaimbove mutungamiriri weSouth Africa vaThabo Mbeki vange vachishanya muZimbabwe apo vakasangana nevatungamiriri vemapato ezvematongero enyika kusanganisa mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. VaMbeki vari kuedza kuuyisa mapato aya nevamwe kuti vagare pasi kuti vaite hurukuro pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika. Izvo zvinonzi zvayo kunyanya kukanganisa South Africa. VaMbeki vakaitavo musangano nevemakereke. Munyori weZimbabwe Council of Churches Dr. Kenneth Mutata vaudza Studio 7 kuti pari zvino VaMbeki vari kuedza kukurudzira kuti paitwe nhaurirano munyika. Tabata Dr. Mutata tikatanga nekuvabvunza kuti vane vimbo yakadini muna VaMbeki sezvo vachipomerwa mhosva yekurega Zimbabwe ichimwandauka mazuva avakange vari mutungamiriri weSouth Africa.
Handizi zvekukundikana kwa VaMbeki vaHwande. Ndinofunga ndo vanga vari mutungamiri nevakanangana ne GNU ya 2009-2013. Ndinofunga VaMbeki zvavari kuda kuita kutsvaga nzira yekuti ivo vanhu vemuZimbabwe vangasangana sei, vangaisa misoro yavo pamwe chete sei kuti vawane mhinduro kumadambudziko avo. Handifungi kuti vari kuuya nemhinduro, asi kuti vanga facilitator sei kuti ivo vanhu vemuZimbabwe vaite engage. Kana zviri izvo zvavari kuda kuita, ndoona sokuti chinhu chakanaka. Saka tinofanira kuti tichiongorore. Mukaona zvavari kuita havana kuya kungozotaura nevanoita zvematonge gwenyika chete, asi vari kuonawo nevamwe vanhu vari muma non-political sector functions. Izvozvo zvinoratidza kuti vari kuda kutsvaga kunzwisisa kuti vanhu vazhinji vari kuona sei nyaya dzatakatarisana nadzo senyika, uyezve mazano akasiyana-siyana iwawo angaiswa sei mugango rimwe chete kuti tigowana mhinduro inotipa mufaro senyika, kwete kwenguva shomanana asi kwenguva yakareba. VaHwande,
makasangana navo pane zvavakakutaurirai here maererano nekuedza kwenyu kuwisavo nhaurirano muZimbabwe?
Vakatudza kuti vaiziva basa ranga richiitiwa nemakereke kubva kumakereke atinodyidzanana nawo ekuSouth Africa Council of Churches. Avo vanga vavazivisa pavaiuya kuno kuti machechi ekuno ari kuita chii. Saka vanga vachiziva basa rinoitiwa nemachechi. Asi chavanga vachitsvaka ndechekuti vazvinzure voga kuti tinoona sei nyaya dziri kuitika munyika, uyezve tinofunga kuti dzingagadziriswa sei.
Pane zvamaka nyorerana pasi here? Pane zvamakabvumirana here maererano nekubatsira kuwisa nhaurirano munyika?
Kwete hapana chanyogwa pasi. Inguva yokutarisa kuti munda wakamira sei. Iko zvino sokuona kwedu vanoda kunzwisisa mamiriro akaita zvinhu, uyezve kuti vanani vanoitei, kudai yatingati mapping exercise. Saka hapana chati chabuda pachena, but tinovimba kuti vanhu pavanoramba vachitaurirana vanogona kubvumirana kuti process yakadai, nzira yakafanira kuti ipfuurire mberi ichienda mberi ndeipi. Pari zvino hapana chati chanyorewa pasi vawande.
Munyori weZimbabwe Council of Churches Dr. Kenneth Mtata vari paRunare kuHarare neStudio 7. Sangano rinomirira vemabhazi anotakura veruzhinji muchitungwiza rechitungwiza Omnibus Operators Association rinoti zvinhu zvinenge zviri nani munyaya dzekuwanikwa kwemafuta edizeri mudhorobha iri kubva kutanga kwesvondo rino. Mutauriri wesangano iri Vafarai Muza vanoti kubva mukupera kwesvondo mitsetse yemabhazi nedzimotikari zvinofamba nedizeri miduku zvakanyanya mumagaraji avanotenderera mumusha uyu. Asi vamuza vanoti mitsetse yedzimotikari dzinofamba nepeturu ichiri yakareba zvikuru, zvinove zvinoratidza kuti peturu ichiri kunyanya kunetsa zvichienzaniswa nedizeri. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Pasondo rakapfuura iri mafuta anga achipa kutambudza zvikuru, nekuti anga asiri kunyanyawanika zvikuru sedizeri rinoshandiswa pakutakura vanhu veruzhinji. Asi iro svondo iroro rineri ndichiona mitsara inomirwa ichitsvaga mafuta iwo edhiziri inenge mipfupi zvikuru sei, zvichiratidza kuti zvinodayira kuti patiri kupinda muholidhe yedu iyo yekrismas tichange tiine mafuta ari nani. Kana zviizvo zvichasimba zvakaita mitsara yedu, nekuti ndikuona kuti inenge mipfupi zvakanyanyisa kupfuura svondo rakapfuura.
Chii chingadai chaita kuti mitsara ive mipfupi?
Zvinokwanisa kunge zvakadaro nekuti vanounza mafuta vanokwanisa kunge vagadzirirwo, sezvo tiri kuenda kuzororo rekrismasi riro zororo guru pagore.
Imi matenderera nzvimbo dzipi dzamaonawo kunge dzadzisina dambudziko rakanyanya remafuta?
Ndinoona munzvimbo yatinogara yeChitungwiza inzvimbo ine maservisini akati wandei, uyezve unoona nekuungana kwevanhu munzvimbo dzekukwirira dzatingati mabus stops. Nzvimbo idzodzi ukadziona dzichiwanda vanhu zvakanyanyisa, chinenge chiri chiratidzo chekuti mota zhinji dziri kumitsara yemafuta. Saka vanhu vanenge vasina vanhu vanovatakura pai pamugwagwa. Saka kana ukaona pamugwagwa ipo paya pai kuri kuseni, nzvimbo dzinomira mira vanhu idzo dzedze dzina vanhu vashoma, chinenge chiri chimwe chiratidzo chikuru chekuti mafuta ariko. Uyezve tizofambawo nekufamba kwatinoita munzvimbo idzo dzee dzinodirwa mafuta, tanditoona kutoti mitsara yanga iri mudikiso zvakaita pachikwana pai paglow, unonga uchitoona kuti pane motikari 4 dziri pamutsara, motikari 5 dziri pamutsara, zvichitoratidza kuti vanhu vakanzwa kuti mafuta ari pakati havasi kunonomhanyira vakawanda, nekuti mafuta vanenge vanawo kana kuti kunzvimbo kwavanenge vari anenge ariko ikoko.
Mataura nezvekuwanikwa kwemafuta edhiziri, ko mafuta epeturu?
Ndaona nzvimbo dzakati kuti dzanzi ine mitsara yakati rebei yemafuta epetrol, zvichiratidza kuti kuwanikwa kwaona kwakati siyanei nedhiziri. Asi ndamboona dzimwe nzvimbo dzakati werengekei imo muchitungiza imomo zvekare, dzanzi zvichiratidza kuti dzanzi ine mitsara yepetro, zvichiratidza kuti fuel yachona iyoyo yanga iripo. Ndaona maservisiyena anenge mairi mana anga aine petro, asi mitsara yacho yakati redei kupfuura yedizeri.
Dizeri riri kutengwa nemari papombi?
Riri kuita $17.90.
Izvi zviri kukusiyaiwo papi imi vanotakura vanhu vemabhazi kuti munge muchizochajawo mari dzenyu kutakura vanhu?
Kana ari mabhazi chaiwo chaiwo, zvinhu zvinoitika mukurarama neikonomi zvinoenda zvichinja-chinja. Mazuva akauya zvupko zvaisiya tisina mari zvachose, asi tiri kuona kuti ezvinezvi nechimiro chiri kuitika pari zvinezvi nekuadjasa kwatiri kuita nekutora yatingati reality yezviri kuitika nekukwira kwemafuta kuye kuye, ende uye zvine kudzikama kwaamboita ari panzvimbo imwe chete pamutengo zvapa kuti tiadjustewo zvokuti at least taakusara tine cheuviri nekuti mabhazi mazhinji akaenda kuzupwo saka murodhi yamutemo mabhazi asaramo aamashoma zvakanyanyisa saka kune vaa nemabhazi akasara asina kuenda kuzupwo aya aamabhazi ariwo atochipa nokuti makombi anenge akakwidza saka mabhazi aya anosara akutoti wanei basa saka apa mukana wokuti kurarama kwawo kwaanani
asi muri kusanganawo here nematambudziko kusvika pari nhasi mukutakura vanhu kuenda vangava vemabhazi vanoenda kumaruwa nevari mumaguta
isusu kazhinji tiri tinotakura vanhu vari mumaguta tinotiwo panguva dzedze dzekuti kwakumasikati sikati kuyekuyi basa redu rinodzikira zvakanyanyisisa zvokuti unotozoona kuti ukambopa mukana wekuzorodza motikari zvingave zviri nani nekuti vanhu vayavaya vakarega kuvewo nevanhu vanofambo wakati wandei mumotikari zvichienderana nemafuta acho kuti nemutengo uriko mazuva ano unoona kuti basa rako haribude zvakanaka saka unenge wakumirira panguva dzine dzaakufamba vanhu vakawanda sezvakaita mangwanani nemanheru basa redu harizonyanye kutambudzika
avo vanga vari mutauriri wesangano rechitungwiza Omnibus Operators Association vafarai muza vari parunhare kuchitungwiza naJonga Kandemiri westudio 7. Vamwe vagari vekwaMutoko vakavhiringwa nemhirizhonga yezvematongero enyika pamwe nokunyimwa chikafu mbeu nezvimwe zvekurimisa pazvirongwa zvehurumende vakaumba sangano iro ravanoti richatungamira kuti varipwe pamwe nekuti vasarambe vachishungurudzwa nekuda kwenyaya dzezvematongero enyika. Godwin Mangushira anotipa nyaya inotevera.
Vagari ava vaudza Studio 7 kuti vakaumba sangano rinonzi Zimbabwe Victims of Political Persecution zvichitevera musangano wavakaita nekomisheni yehurumende inoona nezverunyararo nekuregererana yeNational Peace and Reconciliation Commission kana kuti NPRC. Sachigaro wesangano iri vamusekiwa Banire vaudza Studio 7 kuti sangano ravo richange richishanda neNPRC mukupedza dambudziko rekushungurudzwa kwevanhu pamwe nekupodza marwadzo eavo vakashungurudzwa.
Tinoitenda hurumende kuisa kwayakaisa NPRC kureva kuti inoto nechinangwa chekuti tipodzane maronda titaura nechokwadi kana tichiripana tiripana tobva tati zvinhu zvakadaro hazvadzo kurireke futi.
VaBanire vaendera mberi vachiti dambudziko rekushungurudzana nekusarudzana richiri kuendera mberi uye sangano ravo richange richinyora pasi zvese zviri kuitika pamwe nekuzviendesa kuNPRC kuti zvisarambe zvichiitika.
Munomu hatina kugara zvakanaka semavictims. Chekutanga ndechekuti tichingoro victimize tinonyimwa chikafu nyango chikafu chikawa chikanzichiite social welfare chinoenda chiri on partisan basis chinogovewa kana chichienda mumaruwa chinoenda pachairman wezano hachiende pane social welfare office akafanira kunge sabhuku kana kuti mambo chinotanga chitosvika pachairman wezano ndiye anozonyora mazita ukondirubhita pakugoyiwa pacho.
Imwe nhengo yesangano iri uye vaimbova kanzura weMutoko Rural District Council vaShem Kativu vaudza Studio 7 kuti chavanoda chete kuti vakakuvadzwa kana kurasikirwa nezvinhu zvavo varipwe uye kuti pave nekukumbirana ruregerero.
Zvotakaitwa hakusi hazvii zvinhu zvekunyeba kana kuti ichokwadi chakaitika. Saka chotida kundoziva chete ndochokuti tizive kuti sei takashungurudzwa, sei taitirwa izvozvo. Takatapara mhaka yei isi taita zvematongero enyika zviri pamutemo. Kuva opposition handi kuti wanga wapara mhaka. Saka isi tiri kuti tikaungana segroup sekutaura kwatakaenda kuNPRC tichivataurira kuti ndizvo tiri. Vakataura kuti aiwa gurupu renyu kana rawe munhu uya tinotaura tese. Takavabrifa tikavataurira zvotiri. Bati tinogona kuti ungane tisangana nemaperpetrators nemavictims pamwe chete.
Vakativu avo vanove nhengo yeMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vati vave kuunganidza umbowo hwezvakaitika sezvakataurwa neveNPRC uye vane tarisiro yekuti vachakwanisa kugara pasi nevakavatadzira kuti vayanane vachitungamirwa neveNPRC. Munyika makaita mhirizhonga inotyisa muna 2008 apo zviuru nezviuru zvevanhu zvakaparadzirwa misha nezvipfuyo pachi shandiswa nyaya dzematongerwo enyika. Mhirizhonga iyi yakaita kuti vaive mutungamiri weMDC Mushakabvu Morgan Tsvangirai vabude musarudzo yemutungamiri wenyika yakadzokorwa muna 2008 mushure mokunge vatsvangirai vakunda vaive mutungamiri weZANU-PF panguva iyi Mushakabvu Robert Mugabe. Hatina kukwanisa kubata veNPRC kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi asi komisheni iyi iri kukurudzira kuumbwa kwemakomiti erunyararo mumatunhu ese munyika nechinangwa chekuti mhirizhonga kana kushungurudzana kusarambe kuchienderera mberi. Komisheni iyi yakafambawo mumatunhu ese munyika ichinzwa zvichemo zvevanhu pamwe nepfungwa dzavo pamusoro pekuti zvichemo izvi zvingagadziriswe sei kuti vanhu vakwanise kugarisana murunyararo. Ndakamirira Studio 7 paMutoko Center, ndini Godwin Mangudya.
Mbotarisa zviruma pepa nau anasi. Newsday rinoti gurukota rinoona nezvemari vamutuki Ncube vakaudza dare resineti nezuro kuti vachabudisa mari yemapepa yama $10 nema $20 nekukurumidza. Mudaily News muchuchusi munyaya yamai Mary Chiwenga akaudza dare redzimhosva kuti amai Chiwenga vachiri kufunga zvokuuraya vaConstantine Chiwenga. Chronicle rine nyaya yevanhu vaviri veZimbabwe vakafa, vamwe makumi maviri nevaviri vakakuvara nemuvhuro kuSouth Africa mushure metsaona yebhazi rakange rakananga kuZimbabwe. Yasvika nguva muchirongwa chino yatinokukokai vateereri veStudio 7 kuti mutaure mega zviri mupfungwa dzenyu.
Makadini, makadini, muri yeZimbabwe nemi mose vashamarari nevateereri veStudio 7. Zita rangu tinoitwa Masvosve. Ini muzuva ranhasi ndinoda kupindura avo vanozi vaparadza vakataura svondo rapfuura vachitaura panhau yamapasipot. Vaparadza handizive mweya wavainawo muhana mavo kuti mweya werudzii, nekuti matauriro avaita vaitoita kunge kumhuri kwavo kustori naari kudhayasipora. Ndakavanzwa vachidonongodza nekutemura kutaura kuti vanhu vakudhayasipora vanofanira kutenga mapasipoti kana kutora mapasipoti nemari yekunzvimbo nyika dzavari. Izvo zvinova zvinhu zvinondikatyamadza nekundivhundutsa zvemhando yemandiriri yemandoro kwati kuti kondeingei nei sei vaparadza vachitaura mashoko anokatyamadza kudai. Ndava vanhu vari kudhayasipora vana kuenda nekuda vakaendeswa nesituation yakakonzereswa nehurumende yavaparadzai. Saka zvete zvemazviro kwazvo zvinofanira kutaurwa zvizivikanwa kuti vaparadza zvavakataura handizvo. Vanofanira kudzoka vokumbira ruregerero votaura zvinhu zvinogwara. Ai, munhu wekupa anotaura kwaasina kuswera, munhu anorotomoka kwaasina kurota, chii navo? Ngavatikwanire semari yebhazi.
PaStudio 7 makadiko. Ndivavatapsa ari kutaura panapa. Vana chirumhanza vadi kutenda ba, ndo problem yavo iyi. Ada kuvhuma ba kuti ZANU-PF yatadza zvinhu. ZANU-PF yakabirira maelections zviri pachena, yakabirira sarudzi. Manditi nhasi uno muda kuti Chamisa abvume kuti Mnangagwa ndiye president. Kuima musi kubvuma wane kuti upfumi makonewa. Zvingori pachena izvo semhanza yegudo kuti matadza upfumi, asi murungoramba wanoti hey, murugadzirisa, murugadzirisa. Murugadzirisei? Chinozikanwa hapana. Kungoziva kuti hei arodira jecha, hei arikudira jecha. Hapana jecha riri kumbodirwa baba, murutadza kugadzire zvinhu. Murukundikana mazana amuna mapererwa. Ipai Chamisa chimuti, hamhanya nechimuti, munoziva chimuti. Chitanda chamuremera Munangagwa, ngasiyane nazvo, hanzi zvake zvekutungamira nyika izvo. Chake kungoti hei tichingotonga, tichingo, munotongei munyika musina mari? Vanhu vachifa nenzara muzvipatara zvinhu, vanhu vachifa, shaya vari batsiro. Musadaro bana Munangagwa, hamuna tsidzisei.
Makadiko vatefekuru veStudio 7, ndimi munacho chirongwa chenhau dzechokwadi. Taimbokumbirawo mumbotibvunzirawo baba Chamisa kuti ko maaudio edu atinotumirawo vanomanzwawo here? Vanomanzwawo here vachiti kudii nawo? Vana veZimbabwe tatambura tawa muno muSouth Africa. VaChamisa dei vaigona, vaigona kungotsvagawo rutsigiro nyika dzepanze koko. Ndatenda hangu.
Hai, nini ndoitwa Manikedza, ndiri paRustenburg apa, ndiri kutaura nditi nyaya yamai Chiwenga inondibata-bata bhozi. Apa ndivo vakuona kuti zvoni mai Chiwenga vakaba mari vakanikira nekuti nhasi varambana nekuti nhasi havachawirirana ndopava kuona ko vakadoo zviburitsa before vachiwirirana vakadoo kuzviburitsa kuti mukadzi uyu aiba mari aiita sevaiita zvinhu izvi vese vanhu vari pamwe chete vanhu tipaonei papa vanhu vamwe chete vanhu vaitoita zvimwe chete but nenyaya yekuti havachawirirana nhasi ndopava kuti zvoni iye uyu aiba uyu aiita sei because vekuti havachawirirana
makadi makadisi vanhu vestudio 7 isitirinani zvedu ndiri kusouth africa ndinoitwa Steven Udekunye nevachirumhanza handisivi kuti vachirumhanza vakapfekwa here nezanupf kana ive vakapfekwa nezanupf vachidla vachiguta ngavadle vachiguta zanupf hatichaidi chii chiri kunaka chii chavanoti chamisa ndiari kuisa mashangisheni chamisa unoisa mashangisheni unoisa mashangisheni sei chamisa une mari kana kuti ivo ndovanodhila nezvemari zanupf zanupf inongoda kungopomera zvinhu zvokungopomera ndo zvainogona vanze zanupf mbavha hatichakudii taneta nemi namunangagwa wenyu hatichakudii kani taneta vachirumhanzi handizivi studio 7 munovabudisireiko vachirumhanzi vachitaurapa hatitodi kana nekuvanzi vachirumhanzi hatitodi taneta and tired
maswera sei maswera sei maswera sei pastudio 7 apo maswera sei pastudio 7 aiwa tinotenda nenyuzi dzinodai kudakadza tinotenda chaizvo muri sei vana mukoma blessing zule vana mukoma tanonoka wande vana mukoma jonga kandimiri vana sisi mavelasi nana mike huve vese 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 hai ndinofara zvangu ndipa pretoria pasta rangu ndadzoka zvakare ndiri mutema rege aiwa regai ndingotaura ndichiti vachirumhanzu zvavanotaura vanenge vazviwana papi zanupiefu ine painotogara chaipo here pachayo ichitonatsa kuudzana zvekuti kana anenge anzi uya kuzotaura kudandemudandoko anatse kutaura zvinenge zvichisota havana kana nechavari kumbotaura chipenje papa vamunangagwa vakahwina maelection kupi kupi kwavakahwina maelection kana vakahwina maelection vari kukundikana sei kuti nyika ienderere mberi nyika ipi yamakambonzwa pasi rese inonzi inostrika madokta inostrika madokta makazviona kupi izvozvo patanongoramba chikotaura chinhu chimwe chete ichocho vazvikonewa vazvikonewa chete ngavabvume ngavabvume chinonyanya kunetsa pazanupf ndechekuti vakanyanya kugara mupawa nguva refu vasina munhu anovakutidzira saka uzve vakaita tsvangirai pakaonasa kuti tsvangirai mupanduki izvo tsvangirai anga asiri mupanduki aida kuti vagadzirise nyaya yekumapurazi chachaiyo kuzosvika vanongonopinda sehoa vachinomera sehoa tsvangirai ndeanga nemanifesto yacho vakakopera vanokopera asi havazogoni kuta chaio chaizvo zvinenge zvichidikanwa iye zvinotarisai munhu vaiindirojusa mari mari isingatengi kana chinhu ko zvinotaura zvokuti $10 inotongobuda pasina kana hapana hapana chaora chinhu ichi mani ngavabvume vakonewa ngavabvume chete chete vakonewa
makadiko mukoma tanyanyi wahwande nevamwe vese vasina kudohwa nemazita tinokutendai nebasa ramuri kubata muri kutiudzani nhau dzechokwadi dziri kuitika muzimbabwe nyange zvedu tiri musouth africa takatiza nhamo iri kudasambuka iri munyika medu iyo baba tanetseka baba chero muno munyika matiri tokubatwa senhapwa tinongonzi makwerekwere makwerekwere baba tarisai kuti mwari dai ationerawo nyika yedu yanaka taitine chichema kuti vachamisa dai vagadzirisa nyika vamunangagwa vauraya nyika taichema navamugabe vamugabe vakanga vari nani vaiti zvinhu kana zvakwira vaibvisa mazera zvino vamunangagwavo havana basa nazvo tizamira sei vanongoti chiro zvakanaka kudii kwavo havana basa nevanhu vanozofunga vanhu kana nguva yemaelection yasvika vabata tambura muno munyika yevaridzi
manzwa pfungwa dzevamwe vateereri vestudio 7 ipfungwa dzavo dzisina chekuita nestudio 7 tinokukurudzira kuti mutitumire mhazu enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-038 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika mutungamiriri wesouth sudan vasalva kir nemutungamiriri webato rinovakwikwidza variek marker vakabvumirana kuumba hurumende yomubatanidzwa mwedzi wa kukadzi kusati wapera. Vatungamiriri vaviri ava vari kumanikidzwa neUnited Nations neAmerica kuti vaumbe hurumende yemubatanidzwa kuti ifane kutonga hurukuro dzichienderera mberi. Sangano rinorwira kuchengetedzwa kwevatori venhau, Recommittee to Protect Journalists, rinoti uwandu hwevatori venhau vakaurawa pasi pose muna 2019 hwakadzika kupfuura makore ese mumakore gumi. Sangano iri rinoti zvekare muSyria ndimo makaurawa vatori venhau vazhinji kupfuura dzimwe nyika. MuSyria makaurawa vatori venhau vanoita zana nemakumi matatu nevana muna 2019. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Kambani inogadzira ndege yeBoeing yazivisa kuti kutangidza mwedzi unouya ichambomira kugadzira ndege dze737 Max idzo dziri kutengwa kupfuura dzimwe ndege dzavainogadzira mushure mevanoona nezvendege veFederal Aviation Administration vaizivisa kuti havasi kuzobvumidza kuti ndege dzerudzi urwu dzishandiswe gore rino. Nano yatorwa iyi iri kukonzera kushushikana kwevashandi vazhinji apo zororo reChristmas raswedera. Asi Boeing yazivisawo kuti pari zvino haisi kuzomisa vashandi vayo mabasa kunyangwa hazvo vanenge vasingagadziri ndege idzi. Boeing ine vashandi vanopfuura zviuru gumi nezviviri. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinobvumirana kuti kumiswa kwekugadzirwa kwendege idzi kuchavhiringa zvinhu zvakawanda munyaya dzezveupfumi munyika. Ndege dze737 Max dzakarambidzwa kushandiswa kubva muna kurume mushure metsauna mbiri dzendege idzi dzakauraya vanhu mazana matatu nemakumi mashanu. Zvinonzi chimwe chakakanganiswa nekambani yeBoeing ndechechimiro chendege idzi uye pane zvimwe zvinhu zvaifanirwa kudai zvakaonekwa kuti hazvina kumira zvakanaka padzaigadzirwa. Sachigaro weBoeing vaDennis Malmberg vakatobiswa pachigaro vachinzi vaifanira kudai vakaona zvinhu zvisina kumira zvakanaka pandege idzi dzisati dzauraya vanhu. Umbecho na Jasignal, mairewe hii. Tashika kumagumeo chunungwa chenu cha nasi. Chungwa tarisa zanga zuri munau. Vaembo ye mtungamiri we South Africa, Thabo Mbeki, vano sanganavo lewe Makereke muZimbabwe. Sangano rechitungweza Omnibus Operators Association rinoti kuwanikwa kuna mafuta ya diesel mudhorobha kwavekuita nani. Tashika kumagumeo chunungwa chenu cha nasi. Ini ndini tanono kawande ndiri Washington DC ndoti mosara zvakanaka.